Chikwata ichi chirikuda kungorova Tepsi United chete mumutambo unodaidzwa kunzi Harare Derby murufaro stadium nesvondo kuti chiende panhongonya pemakundano aya nepoint imwe chete vachisvetuka Chicken Inn FC Platinum idzo dzine mapoint makumi mashanu nerimwe chete. Pari zvino Dynamo ine mapoint makumi mana nemapfumbamwe zvekuti ikaita mangange inoramba iri pachinhano chechitatu chairi pasi pemagamecocks nekugona kunenge kudada nepoint imwe chete. Magamecocks nekugona kunenge kudada havana mitambo svondo rino sezvo vePremier Soccer League vari kupa nguva ino kuzvikwata zvine mitambo yeligi yakasaririra neizvo zviri kutamba mitambo yepasi pasi muchibuku Super Cup. Pakapedzera kusangana Jimbare nemaGreen Machine masvondo matatu apfuura, makepekepe akazvambaradzwa 2-0 asi mumwe mucheveri mukuru wechikwata ichi vapika mugwagwa. Avo vanobva mumusha weri muka mukadoma vanoti iko zvino rave janha ravo. Asi Dynamo yacho haisi yekudherera sezvo isati yarohwa pamitambo yayo minomwe yapera yakateverana. Kunyange hazvo vakaita mangange neHighlander svondo rapera, satigarowo vatsigiri vechikwata ichi muHarare vaChristopher Mandija vanoti hapana chiri kuvatadzisa kutora mukombe weligi mwaka uno.
Hapana chiri kutadza kuti tinge tingatora ligi because the players, the season to players, no. So we have to go for the league.
Zvikwata izvi zviri kupinda munhandare zvisina vamwe vatambi vazvo avo vakarambidzwa kutamba mutambo uyu nevePremier Soccer League nemhaka yemakadhi avo akawandisa. Tepsi United ichange isina Valentine Musarurwa panguva iyo Dynamos ichange isina Lincoln Zasia naTaona Chikunza. Murayiridzi weDynamos Lloyd Mtaza azivisa zvekare kuti haasi kutambisa Christian Ekupa uyo ane nyaya iri kunetsa ekadhi raakapiwa svondo rapera kunyange hazvo veZipa vamupa mukana wekumushandisa. Mutasa ari kukurudzira vatsigiri vechikwata chake kuti vauye neuwandu hwavo kuzobatsira chikwata chavo kukunda.
Tepsi United iri kutamba zvakanaka chaizvo uye tinodairo kuti vatsigiri vedu ndofunga kunyange tanga tichiwanawo maresults akasiyana-siyana vanga vachingouya, saka tiri kukurudzira kuti dai vauya ndivo vanotipa simba.
Zvakamira zvakadai vePSL varonga zvekare mimwe mitambo miviri svondo rino kwete yeligi asi yechibuku Super Cup. Mitambo iyi iriko yese mangwana uyezve munhandare imwe chete yeMandava Stadium kuchitanga mutambo pakati pehwande neyadha uyo uchazoteverwa neuyo uchasangana Choroto Pirates neBantu Rovers. Totarisa nhabvu yekunze kwemakungwa. Makundano eEnglish Premiership ari kupinda munharaunda yechishanu chikwata chiri pamusoro cheManchester United chiri pamusha neEverton. Mare Devils anofarira kusunga dzisimbe mumutambo uyu kuti vatore mapoints ese matatu nekuti kusaita izvi kukasangana nekukunda kweManchester City Watford vanobviswa pamusorosoro pavari apa. Mimwe mitambo iriko ndeiyi: West Brom vs West Ham, Newcastle vs Stoke, Huddersfield vs Leicester, Liverpool vs Burnley, Tottenham vs Swansea, Chelsea vs Arsenal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.